Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, Chikunguru 7, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mwari wakumisira kudenga. Akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa. Pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics. Pasawanikwa nyaya yekupisirana mazimba kana kupisirana maposta.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira nyadenga kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo.
Izvo zvino tiripamba yekukohwa. Ndakuda kunokohwa musiwa zvinaise kunokohwa kuti tione nhaka yedu yeZimbabwe seZanupiefu.
Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanoti yasvika nguva yekuti bato ravo rikohwe nhaka yaro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havazi kufara nemabatirwo ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC nyaya yegwaro rine mazita evavhoti pamwe nemapepa ekuvhotera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Ona tomukwekweredza isu tomukwekweredza.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muzvishava nengezi constituency nhasi, vachamisa vati musarudzo dzakachena havangakundwe nemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vatora mukana uyu kushora ZEC nemabatiro airi kuita gwaro revavhoti uye mapepa ekuvhotera. Vati vakatokwidza nyaya iyi kuSouthern African Development Community neAfrican Union.
Takafara uye ndinofara kuti SADC iri kubvisa nyaya yedu. Eyo iri kubvisa nyaya yedu. Ndakaona European Union akaita statement nezuro vari kuti zviri kutaurwa naChamisa ndechokwadi, ndizvo ndizvo. America iri kutaura zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo. Nyika yose iri kuti zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo.
Vachamisa avo vaita munamato wekuti munyika muite sarudzo dzakachena uye dzine runyararo pakunopera kwemusangano wavo vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo, vachiti kunyange vanhu vachitsigira mapato akasiyana-siyana hazvirevi kuti vanofanirwa kuve makara asiwo nani.
Mwari wakumisira kudenga. Akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa. Pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics. Pasawanikwa nyaya yekupisirana mazimba kana kupisirana maposta. Pasawana anoenda mumaruzevha achiti iwewe sabhuku ita zvakati, iwewe ishoita zvakati. Vanhu vavhote murunyararo. Anenge ahwina akorokotedzwa nearenge abatsira kurwina. Hakuna anoruza ZANU-PF hairuzi, MDC hairuzi. Tinofanira kuruzai nhamo tinofanira kuruza urombo, tinofanira kuruza kushaya kwemabasa, tinofanira kuruza kushaya mari, esu pahuna sezimba.
Vachamisa vati vamunangagwa vangakwanisa kugadzirisa nyika nekuti vagara vari muzanu PF iyo vati ndiyo yakakonzeresa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Asi vamimbisa veruzhinji kuti bato ravo iro vati rine urongwa hwakajeka richaburisa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo. Vachamisa vati vanoda kudzora chiremera kuvashandi vehurumende, madzishe nemasabhuku nekusavapinza mune zvematongerwo enyika sezvo vachimirira munhu wese munzvimbo dzavari. Vatiwo vanoda kuti vakarwa hondo yerusununguko vapiwe mugove wakafanira. Vati vanodawo kuti vashandi vehurumende vave ivo vanotambira mari yakawanda kudarika vamwe vose, vachiti izvo zvinobatsira kubvisa nyaya yehuori. Vatiwo vanoda kuti vanhu vane zvirwere zvisingarapike zvakaita segomarara neshuga vabatsirwe nehurumende. Panyaya yedzidzo, vachamisa vatiwo vanoda kuti vana vose vekuprimary vadzidze pachena. Vati zvose izvi zvinogoneka nekuti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda zvekuti ukashandiswa zvakanaka vanhu vose vanoita upenyu hwakanaka.
Naima social services, education makaona zvakaitwa nadokora, grade 1 to 7, tiri kuona university primary education. Vatiri kuti hurumende chirera zverera, vana ngaende kuchikoro chako uniform chete, zvimwe zvese inenge iri hurumende isina zvakamira. Under our government, no child shall be left behind, especially the girl child. Zviri kuitwa paNamibia, Namibia yatopinda nekusekondari.
Vamwe vatsigiri vange varipo pamusangano uyu vati vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uye vavimbisa kuti vachavhotera vachamisa. Asi vamwe vati kana zeki kasagadzira zvinofanirwa kugadziriswa vanoona zviri nani kuti bato ravo risapinda musarudzo. Mumwe wevamwe vane maonero aya ndivatinashe Chifashu vanoisa chigaro webato reMDCT muward 2 kumandava.
Iyoyo nyaya voters roll ndiyo nyaya yakatiyi sa tine vanhu vakawanda 2013 maki ichiti ukavhota iyo bvayo noenda pava mukabe. Saka maki iyoyo vanhu havanda kuti ibve zveifanawe ichienda pana Munangagwa. Saka hatingarambi tichiitwa semustyle zviri nani kumarika maeleke nacho.
MDC Alliance iri kumirirwa na Michael Costa Steamviews musarudzo yemiriri wezvishaya nengezi ukuwo Zanu PF ichimirirwa navadhumezweni Mawite. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndiva Prince Ndlovu veCode navaBrighton Musevenzo veFreeze in Congress. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Munangagwa yasvika nguva yekukohwa zvavakarima nekubuditsa uwandu hwevanhu vachitaura pamusangano waitirwa neZanu PF vachiti kuti musangano wavo urambe uchitonga zvinoda kuti vachengetedze nhaka yavo. Vachitaura vari muchipadze stadium kubhindura vaMunangagwa vati mapurazi avakatora haadzokeri kuvachena nekuti akapiwa kuvaridzi vavo mapurazi aya. VaMunangagwa vati hurumende yavo yakashanda zvakanyanya mumwedzi mitanhatu yapfuura ichiedza kudzosa chimiro chakanaka chenyika. vamunangagwa vati vakaenda kunze kwenyika uko vakawana rubatsiro rwakakura kubva kuChina munyaya dzezvemabhizinesi akasiyana-siyana. Vati izvi zvichabatsira veruzhinji kuwana mabasa kuitira kuti vave neupenyu huri nani. Vamunangagwa vashoropodza uori vachiti uori hunotadzisa nyika kubudirira uye vanhu vane ruzivo rwevanhu vari kuita uori vanofanirwa kutaura kuti zvinhu zvigadziriswe. Vati hurumende yavo hairambidzi vanhu kushanda nesimba voita mari zhinji asi havadi kuti vanhu vaite mari nekubira nyika.
We don't want any corruption. Those who work hard, they must be rewarded for the hard work they do. We are not against people becoming millionaires.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kurumbidza vanhu vemudunhu remashonaland central vachiti ndivo tsime rezanu PF vakavakurudzira kuti varambe vakasimba nekubatana. Vamunangagwa vati zvichemo zviri muvanhu vanozviziva uye hurumende yavo ichazvigadzirisa. Vavavimbisa kutsigira nerubatsiro kune vanoita mabasa emaoko. Vamunangagwa vatendwawo neveruzhinji nekupiwa zvipo zvengombe matsiru gumi. Vavimbisa kugadzirisa zvose zvavati zvakasiya zvakanganiswa nechikwata cheG14 icho chavati chakasiya chaparadza zvinhu zvakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuchikwata cheG40 pamusoro pemashoko ava munangagwa. Vari kukwikwidza muhurungwe West vari kukandirana makobvu nematete mushure mokupomerana kuita mhirizhonga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yezanu PF iri kumirira hurungwe West musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno muzvari Mary Tandiwe Muriswa vanoti MDC Alliance iri kunyepera zanu PF kuti yakafamba nhengo yaro vafriend wira ichauya nezuro. Muzvari Muriswa vanoti hakuna mhirizhonga kuhurungwe West sezviri kutaurwa nebato reMDCT asi kuti vachauya vakarohwa namuzvari Joyce Pamire mushure mekunge vamubata magaro mubhawa.
Hakuna mhirizhonga kuhurungwe West inhema dziri kutaurwa idzodzo. Ndatoona kuti MDC vakuedza kugadzira nyaya kuti zviite kunge kune mhirizhonga. Kune runyararo. Vanhu vari kuteedzera zvose zvakataurwa naPresident kuti toda maelections ane runyararo. Ndizvo zviri kuitika. Zanupi vava asi kutombopinda kana munyaya dzemhirizhonga.
Muzvari Muriswa vanoti nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa ndidzo dziri kuvadenha nekubvarurira maposta ebato ravo. vanoti vakaendesa imwe nhengo yeMDCT kumapurisa nezuro yawanikwa ichibharura maposta eZanu PF.
Ivo vari kutoderwa nevanhu veMDC Alliance asi vakanyarara. Tiri kungoisa maripoti edu kupolisi. Pano aitobvarura maposta nezuro. Takatomuendesa kupolisi akutopinda mukoti nhasi pamagunji.
Vachauya vanoti nhengo dzeZanu PF dzave kuwanda nyaya nemunwe vachiti havana mudzimai wavakabata zvisiri pamwero sezviri kutaurwa. Sabhuku wemunzvimbo iyi vaAaron Goteka vanoti vachauya vauya vakakumbira ruregerero kuna amai pamire nekuvabatabata muviri wavo vakadhakwa. Asi vachauya vanoti vaenda kwasabhuku nhasi kunotora mbozhanhare yavo yainge yatorwa nevanhu vakavarova nezuro. Nhengo iri kumirira MDC Alliance munzvimbo iyi vaWilson Makanyaire vanoti nhengo dzebato ravo dzinoona nezvekuchengetedzwa mubato dziri kuferefeta kuti chii chakanyatsoitika panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, mapato ezvematongerwo enyika ari kushora kuiswa kwemaposta pazvivakwa zvehurumende nekanzuru nenhengo dzeZanu PF. Vachitaura nezuro muchegutu pachiitiko chekukurudzira runyararo chakakokerwa nemapurisa sachigaro webato reNational Patriotic Front vaDon Mogombwe vanoti nhengo dzebato reZanu PF dziri kudenha vamwe nekuisa maposta enhengo dzaro pazvivakwa zvenhengo dzemamwe mapato.
Yeah, maposta isu zvinototinetsa. Pane vanongotora advantage yekuti vanenge vaine link mucouncil kana mune mamwe magovernment premises vachisa maposters. Inini I think nzvimbo dzinenge macouncils kana magovernment premises hadzifaniri kuswa maposters nevanhu vanenge vachikambena. Vanofanira kutageta mabuildings evanhu vemapati avo. Because we are having machallenges emamwe mapati anoisa even maposters mabuildings emapati avari kukwidzana navo, which is not fair at all.
Munyori mukuru wekanzuru yechegutu vaJacob Chikuu vanoti nhengo dzebato reZanu PF dzakaisa maposta adzo nechisimba dzichiti dzainge dzatumwa nemumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna. Asi vanduna varamba vachiti hapana munhu wavakatuma vachiti vanhu vari kuda kuvasvibisa zita ravo sezvo vari kutarisira kukunda zvine musindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Aka Achigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vafa uye vamwe vanodarika 20 vakakuvara zvichitevera kuputika kwaitika muguta guru remusomalia reMogadishu. Vaona zvichiitika vanoti kuputika uku kwaitika mumapazi maviri ehurumende anoti remukati menyika pamwe nerekudzivirirwa kwenyika. Kurwiswa kwemapazi aya kwekutanga kwaitika apo varume vanga vaine pfuti vaputitsa bambu pagedhi remuzinda webazi rezvemukati menyika. Varwisi vatatu ndokupinda mukati. Hutsi hwaonekwa huchipfungaira kubva panzvimbo iyi. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai achange ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi tiri kutaura nani uyezve vachange vakamirira dunhu ripi.
Inini zita rangu netwa Dr. Nenge Saungwene ndiri kuZanu PF ndakamirira Mutare Central kumaNicaland.
Tipeiwo nhoroondo yenyu semudzimai makafunga sei kupinda imomo mune zvematongerwo enyika.
Inini ndirivo veteran, saka kana wangoriwo veteran watogara uri mupolitics kudhara. Saka isusu tinongofara nenew dispensation nekuti yakutionawo isusu sevana veZimbabwe vakarwira rusununguko rwenyika inei. Saka tarecognizwawo tikasaita maprimaries tikamanija kuwinawo zvazvakanaka.
Zvii zvamungati imi muri kuda kuona zvichigadziriswa mudunhu irori remuTare Central?
Mune dambudziko rakawandisa mumutare central. Dambudziko ririmo mune nyaya yepoverty nekuti pa 37 years zvanzina president akazorizaina vakune dambudziko rekuti sizoni maindustries ese akavhara because this is a central city yakabatana town ne location vanhu vese vanogara musakubva imomo vachiona kupona kwavo neindustry idzodzi saka dzese zvadzakavhara vabva paita hurombo wakanyanyisa saka nedambudziko rehurombo iroro munonga maafrika nyonga nyonga izvi zvisina kumira zvakanaka vana vedu vadiki vese vakuswera vakadhakwa vakaputa mbanje vakadini havasiri kushanda nekuti hakuna mabasa even vari degrees vakapedza mauniversity havana mabasa vana mai vari kurwara mudzimba vari kutadza kuchengeta vana vavo mudzimba dzavo dzimba dzacho dzine dambudziko rekuti hadzizi dzavo ndedzekanzuro kana dzimba dziri dzekanzuro vanobhadhara marentals marentals ivayoona kuti vatadza kubhadhara nenhau yekuti hakuna mabasa kanzuro youya yovhara dzimba vanhu vakurukuru vari kuma 80-90 years vari kugara mudzimba idzodzo unoona vakavharirwa vakagara kunze kwedzimba because they don't own the property haizi yavo ndeyekanzuro
matanho api amuchatora kuti mugadzirise zvinetswa izvi zviri mumutare central imi makamirira ZANU PF
tiri kuda kuti tiedze kuti tione kuti tishande nekanzuro vanhu vapihwe dzimba idzi dziite dzavo yavanoti muchirungu home ownership team ndo yatiri kuedza kuti tifaite kuti vanhu vagare mudzimba idzodzo dziri dzavo then kwozoitazve dambudziko rekuti hakuna mvura makanzuro arimo nemaMP aripo havana kubatikana nenyaya yekuti vanhu havana mvura panofanirwa kuti mapaipi achinjwe kufosa kanzuro kuti idise mapaipi ise mapaipi manyowani saka zvondipa shungu kuti saka vanhu vazhinji vanotomwa mvura inonge yakabatana nechina china yatinoita mutoileti nemasuwa zviri kubatana zvichipindirana vanhu vari kurwara saka zvobva zvandipa shungu yekuti toda kumeka echange ndinoda kuchinja zvinhu zviri kuitika munomu nekuti ndakakura muno ndinotozonyarawo kuti kana wakazvarwa muno ukakura muno unofanira kuoneka uchiitawo chimwe chinhu chekubatsira munzvimbo yawakakurira i ndiri kuda kumeka chenji yacho iyoyo yekuti ngatigadzirise zvinhu zvese zvatoramba zvichidhilapidheta zvichidzeka pasi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Dr. Nancy Saungweme kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rePlatform for Youth Development ekukurudzira veruzhinji kuti vange vachichengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Sangano iri riri kuita izvi kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mumhanzi. Nhasi sangano iri rine vaimbi vane mukurumbira vachange vachiridza vari pachecheche Growth Point mudunhu reChipinge. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMadhuku.
Makaiizvini mukoma Jonga, tinodakara yaambo.
VaMadhuku, tinonzwa kuti sangano renyu rePlatform for Youth Development mune hurongwa hwamuri kuita nhasi hwekutandadza vechidiki nemimhanzi mudunhu renyu reChipinge. Mungatiudza zvakamira sei?
Ichokwadi chaizvo zviri kuitika nezvekuti taane nguva yakati kuti tichigadzirira kunge tiine mutambo une vaimbi vane mukurumbira vanozikana mazuva ano vanonzi Talk Vibes, Benny Freeman, Lady Squander na Shindomen, vaimbi vatinoti isusu macrowd pullers. Tinenge tichikokera nharaunda yeshe kunyanya vechidiki vatanga tichikushanda navo kubvira gore rakapera muna September tichivakurudzira kuti vanoregista kuvhota vatarise kuti mazita avo arimwe ere muvhoti. Asi panguva yatasvika inei takatarasana na 30 July taakuchisvika kwekupedzisira kwekuti vanhu vachikwanisa kunovhota. Saka tirinyanya kuita chirongwa ichi senzira yekukokera kuti vechidiki nenharaunda yeshe kunyanya muChipinge varemeredze zuva rekuvhota, asi mukuvhota uku chinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo zvinotaridza kuti mapato akawanda ari kukwidza vanhu vakone kuremekedzana pasina mhirizhonga, pasina kudambirira nemaposters kana kutukana mumarali. Ndozvatakatarisira dai vanhu vakauya nehuwandi sekukurudzira kwatagara tichingoita, hatirikuona sekuti matari tichifamba vamwe vanhu vari kuzvidakarira, ende tinoona kuti vanhu vakange vakawanda zvara nasi.
Tinoona kuti chikonzero chenyu chikuru ndechekuti munge muchiparidza kugarisana kana kuti runyararo munguva yesarudzo. Muri kuona zviri kutambirwa here nevanhu izvi?
Gore rineri tirikuona sekuti zviri kuhamba zvakanaka. Kubvira patatangawo zvisu tichitarisa mamwe maelections akadarika, kunyanya mhirizhonga yakambirira muna 2008 kana zvimwe zvishoma shoma zvakadarika 2013. Zvimwe zvinou tirikuona kuti shoko redu riri kutambirwa chaizvo chaizvo. Iyo project yedu, program yedu yati kuti Get Out and Vote campaign yaratidza pachina kuti mapolitical parties mazhinji achange achikwidza musarudzo iri vari kutambira, uye takatenderana nevemapatesi ari kukwidza kuti vachauya na 2 PM na Saturday vanenge vachizosaina yatinoti peace pledge vese kuzotaurira ruzhinji rweZimbabwe nevavhoti kuti titsigirei, hapana gore rineri achada kuita zvekuvhoterwa nekumanikidza. Tiri kuita programu yakanaka inokurudzira kuti nyika ienderere mberi murunyararo.
Pane miripo here iri kubhadharwa kuti vanhu vapinde kunoona vaimbi ava?
Pachena mahara. Zvekuti mukatarisa vaimbi ava vane mukurumbira zvekuti pavanenge vachimboimba vanenge vachibhadharisa $3, $4, $5 asi apa zvinhu zvakaunza pachena.
Chinotanga nguva ichirongwa vamadhuku?
Tiri kutarisira kutanga kuma9 zvekuti ivo ava vakatorara kunoku vana Freeman vanashinzo vapa vakasamba kubva vange vane chimwe chirongwa changa chiri kujerera kumashingo.
Manga makateerera kumukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mushure mokuona kutambudzika kwevanhu vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo kunyika dziri kuMiddle East, America iri kutumira rubatsiro nechimbi chimbi. Vachinyora mupepanhau reWall Street Journal, vanofambisa mabasa eUS Agency for International Development vaMark Green vanoti America haisi kuzoreka kubatsira vanodzvanyirirwa kusvika vanhu ava vawana rubatsiro rwekugadzirisa upenyu hwavo. USAID yakapiwa basa rekuendesa rubatsiro vanhu ava vanosanganisa vechikristu, vayazidi nevamwe vezvitendero zvidiki. VaGreen vanoti vakaendesa mamiriyoni $60 emadhora kumatunhu ari kumaodzanyemba kweIraq. Mari iyi iri kubatsira vanhu ava mukudzokera kumisha yavo nekuvaka zvikoro, zvipatara, matsime nezvimwe zvizhinji zvakange zvapunzwa muhondo. Asi kazhinji rubatsiro urwu runononoka kusvika kwarwakamirirwa. USAID yapamidzira nzira dzekusvitsa rubatsiro kune vanhu ava vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo. VaKristu vanopfuura zvikamu $60 kubva muzana vakatiza kubva muIraq mumakore 15 apfuura, vachisiya misha yezviuru nezviuru zvemakore isina vanhu. Vechitendero cheYazidi vakashungurudzwawo nenzira imwe cheteyo. VaGreen vanoti nguva yokubatsira zvine simba yasvika nekuti vaKristu, vaYazidi nevamwe vezvitendero zvidiki vakoneswa namo kwenguva yakareba. Vanotizve kunetseka kwavo kunorwadza vanhu vemuAmerica avo vari kubatsira vakasununguka uye netsitsi dzavo. VaGreen vanoti vezvitendero izvi kuMiddle East vakatarisira America kuti ivabatsire uye America haizovakanganwa. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mumutambo weWorld Cup nasi England yakunda Sweden 2-0 na 8 maneru. Russia iri kutamba neCroatia. Nyika nhatu dzapinda musemifinal dzinoti Belgium, France neEngland. Belgium iri kusangana neFrance musemifinal, ukuwo England ichasangana nenyika inenge yakunda pakati peRussia neCroatia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
soku isi